Kristu muprista akakwana. Kristu muprista akakwana. Chidzidzo chanhasi chinobva muchitsauko 7 chetsamba kuvaHebheru. Muchitsauko 7 imomo ndimozve maibva chidzidzo chedu chakapfuura. Nhasi kunongova kupfuurira mberi kwatiri kuita nechitsauko ichochi. Ndinoyeuka kuti muchidzidzo chakapfuura ndakagumira pandima yechitatu muchitsauko ichochi chinova chitsauko 7 mutsamba kuvaHebheru. Muchidzidzo chakapfuura ndaitaura pamusoro pemuprista mukuru, iye Jesu, somuprista asina kufanana navamwe vanhu. Muteereri, ndairatidza muchirongwa chakapfuura kuti hakuna mumwe muprista kana mumwe munhu kana mumwe muranda waMwari aunogona kufananidza namambo Jesu Kristu. Jesu Kristu vari muchikamu chavo vega. Jesu Kristu, kana tichida kuzvitaura pachirungu, tingati vari mugrade ravo vega, kureva kuti hapana mumwe aunogona kuvafananidza navo. Kune mumwe ari munhurondo atakadzidza muchirongwa chakapfuura nemune zvimwe zvirongwa, ane zvimwe zvaangafananidzwe nazvo, wekuti unogona kumutora semumvuri waKristu Jesu. Asi chandinoda kuti unzwisise ndechekuti kunyange naiyeye ane zvimwe zvinhu zviri paari kana kuti zvaive paari zvisingagoni kufananidzwa namambo Jesu Kristu. Hongu pane zvino nezvino zvatinogona kutarisa. Munhu andaitaura uyu ndiMekizedheki. Mekizedheki hanzi akange ari mambo weSaremi. Kana uchiri kurangarira, ndakataura muchirongwa chakapfuura kuti ina handitendi kuti akanga ari mambo weJerusarema, uye handitendi kuti akanga ari mambo weguta rinonzi Saremi. Asi inzwi rekuti Saremi ndakataura kuti rinoreva rugare. Saka Mekizedheki akanga ari mambo werugare. Ko, kana tichitaura pamusoro paJesu tinoti kudii? Tinomuti muchinda werugare. Ndinorangarira kamwe kambo kataiimba tichiri kuchikoro kainzi iko, King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah, Jesus, Prince of Peace, glory. Kureva kuti Jesu mambo werugare. Saka Jesu uyu ndimambo werugare. Ndosaka nyika isingagone kuziva rugare kana isati yaziva Jesu Kristu. Ndinotarisa dzimwe nguva, kunyanya zvikuru sei kuvanhu vezvematongerwo enyika, vanofungidzira chaizvo chaizvo kuti vanogona kuunza rugare panyika. Ukavabvunza kuti munoita sei kuti muunze rugare panyika vezvematongerwo enyika, vanokutaurira kuti tichaita misangano, tichaita hurukuro pakati pevasina rugare vacho. Taisa hurukuro, tozovapa zvekudya, kana munhu akaguta panoitika rugare. Teererai munzwewo zvandiri kutaurira ini ndichitaura neruzivo neuchenjeri hunobva kuna Mwari, hunobva mushoko roupenyu. Chokwadi chiripo ndechekuti rugare runobva kumuchinda werugare. Rugare runobva kuna Jesu Kristu. Saka kana pasina Jesu Kristu, zvekudya zviripo hapagoni kuva nerugare. Kana pasina Jesu Kristu, mungagare pasi mukakurukura mukataurirana, asi kana pasina muchinda werugare, asina kuunza rugare rwake mumamiriro ezvinhu, munoramba muchirovana kusvikira madhongi kana kuti mbongoro dzamera nyanga. Nechikonzero chekuti maisa kunze muchinda werugare anova Jesu Kristu. Saka Mekizedheki anga ari mambo weSaremi, anga ari mambo werugare. Mekizedheki anga ari muprista akasarudzika, anga ari muprista aive mukuru zvekuti baba vedu, baba vekutenda Abrahama, akazviona zvakakodzera abva kunorwa nana Chadlaoma, madzimambo ekumabvazuva, akazviona zvakakodzera kuti atore chegumi anochipa kuna Mekizedheki. Hanzi Mekizedheki paakauya kuzosangana naAbrahama akauya nechingwa newaini. Ndakataurawo muchirongwa chakapfuura kuti ndofunga vakatombosangana patafura yaShe vakuita zvinishi. Ndakaburitsawo pachena kukosha kwekupiwa chegumi kwakaitwa Mekizedheki achipiwa chegumi ichi naAbrahama. Ndakataura ini kuti Abrahama haizozviita dai Mekizedheki kakange kangoro kamwe kamupristo kemanga manga. Asi Abrahama akazviita nekuti aigamuchira ukuru neutongi waMekizedheki. Chiitiko chacho chese ichocho ndakatini wanga uri mumvuri wezvinhu zvakanga zviri kuzouya muna Jesu Kristu, zvinhu zvakanga zviri kuzodzadzikiswa naMekizedheki wechokwadi, Mekizedheki akakwana, Mekizedheki anogara nokusingaperi. Chimwe chezvinhu zvaunoona pamusoro paMekizedheki wemutestamende yekare ndechekuti hautaurirwe kwaakabva kuti akabva kupi, hautaurirwe kwaanogumira. Unongoudzwa kuti kwaive nemuprista weSareni anonzi Mekizedheki, akange ari muprista wekururama, muprista worugare. Ndozvimwe zvezvinhu zvandakataura muchirongwa chakapfuura zvandinoda kuti muchirongwa chanhasi tibatane pamwe chete tichiongorora, tichikurukura pamusoro pazvo, tichiona kuti ko Kristu vanopinda papi. Muchidzidzo chakapfuura ndaitaura ini pamusoro pemuprista mukuru iye Jesu. Ndikamutaura inini muchidzidzo ichochi semuprista asina kufanana nevamwe vanhu. Nhasi ndinoda kuti titarise Jesu semuprista akakwana. Ndinotenda kuti hakuna munhu angaramba chinhu ichi kuti Jesu aiva muprista akakwana. Ndisingada hangu kupedza nguva, ndinoda kuti ndibva ndangopinda muchidzidzo chedu chezuva ranhasi uno. Mwari ngaatibatsire uye atibatsire nomweya wokunzwisisa. Muteereri, chirongwa ndachitumidza kuti kudii? Chirongwa ndachitumidza ini kuti Kristu muprista akakwana. Kristu muprista akakwana. Pandima yechina mutsamba kuvaHebheru chitsauko 7, tsamba kuvaHebheru chitsauko 7 pandima 4, shoko roupenyu rinoti, zvinofungai kukura kwomunhu uyu wakapiwa natateguru Abrahama chegumi chezvaakapamba? Ndiani munhu uyu? Munhu uyu ndiMekizedheki wakataurwa muchidzidzo chakapfuura kuti une rudzi naKristu Jesu. Munhu uyu aive munhu mukuru chaizvo. Abrahama akaendawo kwaari achingoripa zvegumi zvezvose zvaainge awana. Abrahama akaziva kuti Mekizedheki uyu aive munhu mukuru uye iye ndokuenda kunoripa zvegumi kwaari. Aive muprista mukuru waMwari wekumusorosoro. Ndiri kutaura Mekizedheki pano. Ndiye watatanga naye muchitsauko chino. Pandima yechishanu muchitsauko 7 chitsamba kuvaHebheru, tsamba kuvaHebheru chitsauko 7 pandima 5, shoko roupenyu rinoti, zvino avo vari vanakomana vaRevhi vanopiwa basa rouprista vakarayirwa nomurayiro kuti vatore chegumi kuvanhu iko kuhama dzavo kunyange vakabva muchiuno chaAbrahama. Vanakomana avo vaibva muna Abrahama, vana vaRevhi, vairipawo zvegumi zvavo kuna Mekizedheki uyu. Apa ndinobva ndaona kuti aive muprista mukuru chaizvo kupfuura Aroni uye kupfuura kunyange nemhuri yaAroni. Mudikani, nzira chete yaungagona muupenyu hwako kucherechedza ushe waJesu ndeyekuuya nezvipo kwaari. Ufunge kuno mumwe munhu wekuti kana uchimuona unonzwa kuti ndinofanira kumuitira chimwe chinhu nokuda kwekunaka kwaanenge akaita. Zvino dzimwe nguva nekuda kwezvaanenge ari munhu iyeyo unomboshayiwa kuti chokwadi munhu uyu ndingamuitira chii chaizvo. Dzimwe nguva uchifunga kumutenda unonzwa kuti ndimupe mari chaiyo, mari ndipo pamusha payo, kuti ndimupe zvokupfeka, zvokupfeka zvacho ndipo pazvinenge zviri chaipo. Mumwe munhu unozongomupa chete nokuda kwekuti unenge uchida kuropafadzwa naMwari. Mumwe mudzimai wandinoziva mushure mekunge aitirwa zvakanaka naMwari muupenyu hwake kuburikidza naJesu, akashayiwa kuti angamutenda sei Jesu wacho. Aiona kuti zvose zvaigona kuita zvainge zvisina kunyatsokwanira chaizvo kuti zvinyatsotenda sekunzwa kutenda kwaaida kuita. Akambofunga chino chichibva chamurambira. Chino nechino zvose zvikasamukwanira. Iye ndokungoguma chete ati, Jesu uyu, Jesu uyu, chokwadi dai ndaimuona chete Jesu uyu, ndaimubereka chokwadi. Mumwe ndokutiwo chokwadi dai ndaimuona Jesu uyu, ndaimutengera temberi. Mumwe ndokuti dai ndaimuona Jesu uyu, chokwadi ndaimusimudza. Ufunge dzinenge dziri shungu chaidzo dzemunhu nokuda kwekunaka kunenge kwakaita Jesu wacho muupenyu hwake. Handiti isu vanhu tinoti kana mumwe munhu achikuitira chakanaka, unonzwawo kumuitirawo chakanaka. Ndakambonzwa mumwe achiti ninguya, nezvaanondiitira, chokwadi ndinoda kuti ndimutengerewo chipo. Mumwe ndiye anongotiwo imari zvayo inoshayikwa, dai ndatengerawo nhingi chokuti nechokuti nokuda kwezvaanondiitira muupenyu hwangu. Mumwe ndiye anotiwo ufunge, handigoni hangu kutenda nechimwe chinhu, handina chandinacho, asi chandingagona chete ndechekukunyengeterera. Ufunge Mwari vakukomborere chaizvo zvakapfuurisa nokunaka. Chinhu chakanaka chaizvo kuti munhu acherechedzewo munhu anomuitira zvakanaka muupenyu hwake. Handiti vanhu vanotaura tsume inoti kusatenda uroyi, ichokwadi kuti munhu asingatendi akafanana nemuroyi. Icho chinokupa kuti utadze kutenda munhu anenge akuitirawo chinhu chakanaka. Chii? Rega ndikutaurire chimwe chinhu. Unombozviziva here kuti kune mumwe munhu anoitira godo kunyange nemunhu anomuitira zvakanaka chaiye? Munhu ngaadzidze kucherechedza nokutenda anomuitirawo zvakanaka. Ufunge munhu anogona kutenda nenzira dzakasiyana-siyana. Ini kuti ndibvume kuti ndatenda mumwe munhu ndokunge ndamupa chimwe chinhu. Ndinowo ndinodaro. Hama yangu, Jesu chete ndiye akaita zvinopfuura zvatakaitirwa navanhu vatinogara tichitenda muupenyu hwedu. Iye Jesu wandataura zvino anopfuura kunyange naMekizedheki. Zvino hapana chinhu chingatikonesa kuti tirege kuenda nezvipo pamurume uyu anonzi Jesu. Zvipo chete hazvingofaniri kuonekwa sezvipo zvechechi, asi kuti zvipo kana zvichipuwa vanhu ngavadzidziswe kuti vanenge vachipa Jesu. Newewo unofanira kuva muprista anouya nezvipo kuna Jesu. Jesu anodawo zvipo zvedu muupenyu hwedu. Kana muprista ainzi Mekizedheki aipuwa zvipo, zvinonyanyisa kukosha sei kupa muprista mukuru-kuru anonzi Kristo Jesu. Jesu anofanirwawo nezvipo zvedu ufungi. Hachisi chinhu chakamboipa kuti patinoenda kuchechi tiende nezvipo zvedu. Pandima yechitanhatu mutsamba kuvaHebheru, chitsauko 7, tsamba kuvaHebheru, chitsauko 7 pandima 6, shoko roupenyu rinoti, asi uyo asina kurayirwa rudzi rwake kwavari wakapiwa zvegumi naAbrahama, akamuropafadza iye wakanga ane zvipikirwa. Unogona kungofunga kuti zvichida Abrahama aipfuura Mekizedheki, asi zvanga zvisina kumira kudaro ufunge. Ndicho chimwe chezvinhu chakafanana nechatinogara tichiona muupenyu hwedu hwanhasi uno, kuti kunenge kune mumwe munhu angafanana nababa Abrahama. Handainge ndambofunga kudaro, asi shoko rinotibudisira pachena kuti aiveko mumwe aimupfuura. Abrahama aitomutyawo munhu uyu, achinoendawo kumunhu uyu somukuru achindomupa zvegumi zvake. Munhu uyu aikoshawo. Mekizedheki ndiye aitopfuura Abrahama. Ina handizive kuti murume uyu ainge abvepi. Ndinongomuziva chete saMekizedheki, uye kuti aive muprista mukuru ane rudzi naKristo Jesu. Kana mumwe munhu akada kuedza kuda kutaura zvimwe zvinhu zvizhinji zvinopfuura zvatinonzwa muBhaibheri, munhu iyeye anenge ave kutofungidzira chaizvo. Uye chero neni pana Jesu chaipo, pane zvimwe zvinhu zvandisingatombogoni kutsanangura pamusoro pake, nekuti Jesu ndiMwari. Mumwe munhu ndingagona kupa nhoroondo yake, nokuti munhu chandinongoda dzimwe nguva kuziva pamusoro paJesu ndechekuti muprista mukuru muupenyu hwangu. Ndine zvimwewo zvandingaziva pamusoro paJesu uye zvimwewo zvandisingazivi. Pandima 7 mutsamba kuvaHebheru chitsauko 7, tsamba kuvaHebheru chitsauko 7 pandima 7, shoko roupenyu rinoti, zvino hatingarambi kuti muduku ndiye unoropafadzwa nounopfuura nokunaka. Abrahama wakaropafadzwa naMekizedheki, uyo aive mukuru kwaari. Iwe neni nhasi uno, kana tikaenda pamberi paMwari tichivanamata, tichaziva ukuru hwaMwari muupenyu hwedu. VaHebheru chitsauko 7 pandima 8. Tsamba kuvaHebheru chitsauko 7 pandima 8. Shoko roupenyu rinoti, uye pano vanhu vanofa vanopiwa zvegumi, asi apo uyo unopiwa unopupurirwa zvichinzi mupenyu. Pano vanhu vanofa ndivo vaprista vaRevhi, kutaura vaprista vaya vemutestamende yekare, asi uyo unopiwa chakataurwa pano ndiMekizedheki. Ini ndinozvipa kune mumwe chete wandinoziva kuti anogona kundigamuchira. Iye anogona kukugamuchira chero newe muupenyu hwako ukazvipa kwaari. Jesu haana munhu waanoramba kugamuchira. Anoda vanhu vose uye anogamuchira vose. Pandima 9 nendima 10 muchitsauko 7 chitsamba kuvaHebheru, tsamba kuvaHebheru chitsauko 7 pandima 9 nendima 10. Shoko roupenyu rinoti, zvino tingati naRevhi unopiwa zvegumi, iyewo wakapa zvegumi muna Abrahama nokuti wakanga achiri muchiuno chababa vake pakusongana kwaMekizedheki naye. Revhiwo pachake aigamuchira zvegumi, asi aipawo zvegumi kuna Abrahama. Rudzi rwechiprista rwaRevhi rwaive muchiuno chaAbrahama, aipa zvegumi kuna Mekizedheki. Uku ndiko kuti kunyange navaRevhi vaipa zvegumi kuna Mekizedheki, kare kare mushure taive muna Adhama. Adhama akatadza, nenewo ndakatadza. Muna Adhamu munhu anofa. Chinhu chichapa munhu kufa kana Ishe vakanonoka kudzoka ndechekuti munhu akatadza muna Adhamu. Nhasi ndiri munhu akakwana nechikonzero chekuti ndinorarama muna Kristu Jesu. Unombozviziva here izvozvo? Mwari kana vachindiona, vanondiona muna Kristu Jesu chete, uye ndakatengwa muna Jesu. Ndinogamuchirwa semudikanwa. Mudikani, ichi ndicho chokwadi chikurukuru chomweya. Munhu angaramba hake, asi chokwadi hachishanduki. Apa ndinoreveiko? Handirevi chakanga chisiri chinhu chinopera ndichitaura kupera kwokuti chinhu chaifanira kuramba chiriko nokusingaperi, asi ndinotaura kuti changa chiri chinhu chisina kukwana kana kukwaniswa. Nenguva yacho chaingoita sechinhu chakakwana nokuti yakanga iri nguva yacho, asi pachinangwa neurongwa hwaMwari chaiwo chainge chiri chinhu chisina kukwana kana kukwaniswa. Somuenzaniso ndingada hangu kuti nditaure kuti zvakangofanana nemunhu anenge achigadzira motokari aine pfungwa yekuti motokari yake yaanogadzira inofanira kuti igopera. Kana ichinge yapera, yozotakura vanhu nemidziyo ichibva kune imwe nzvimbo ichienda kune imwe nzvimbo. Chinenge chiri chinangwa neurongwa handiti, ini ndinoziva kuti kana munhu aramba chokwadi chaMwari, chinongoramba chiri chokwadi chete kunyange munhu achiramba nguva dzose. Pandima 11 muchitsauko 7 chitsamba kuvaHebheru, tsamba kuvaHebheru chitsauko 7 pandima 11. Shoko roupenyu rinoti, naizvozvo kana kukwaniswa kwaivapo nenzira youprista hwaRevhi nokuti vanhu vakapiwa murayiro nokuda kwawo, ko mumwe muprista waifanira kuzomuka seiko unorudzi rwaMekizedheki asi anga unorudzi naAroni? Chimwe chinhu nhasi uno chinopa kuti tizivewo uprista hwaAroni neimwe nzira ndeyokuti uprista hwacho chaive chinhu chisina kupera. Iri motokari inotakura vanhu inofanira kunge ine zvigaro, handiti ndizvo zvinenge zvichigarwa navanhu vanenge vachifamba nayo. Zvinototi munhu agadzira motokari yacho isati yava nezvigaro zvacho yobva yatopinda pamugwagwa. Motokari yacho haina zvigaro, haisi kutakura vanhu, inenge ichitakura chete zvinhu zvishoma nomutyairi wayo. Ichokwadi kuti motokari inenge ichifamba asi haina kupera. Chinangwa chayo chaicho handicho chairi kuita, zvichida inenge ichingofanoedzesera chete. Zvino kana chinhu chichinzi chiri kuedzesera, chinenge chisati chaita chinhu asi kuti chinenge chichimirira nguva yacho chaiyo kuti igosvika. Ndinoona nemimwe misangano inoitwa nevanhu vachifanoita zvimwe zvinhu vachimirira nguva uye nemutungamiri chaiye. Anenge aripo panguva iyoyo anenge asiri iye uye anenge asina kukwaniswa. Uprista hwaAaron hauna kuunza kukwaniswa kumunhu uye hauna kuunza kuyanana kumunhu naMwari. Uprista hwaAaron hauna kuunza kudzikinurwa kunyange kugamuchirwa kwemunhu. Pandima 12 muchitsauko 7 chitsamba kuvaHebheru, tsamba kuvaHebheru chitsauko 7 pandima 12 shoko roupenyu rinoti, nokuti kana uprista uchishandurwa nomurayiro unofanira kuti ushandurwewo. Isu hatigare pasi pomurayiro waMozisi. Mirayiro yaMozisi yainge iri yechiprista chenguva yaAaron, apo vanhu vaipira zvipiriso zveropa. Murayiro waMozisi neuprista hwaAaron zvinhu zvinofambidzana. Ndinoda kupedzisa chidzidzo chedu chanhasi nendima 13 nendima 14 muchitsauko 7 chitsamba kuvaHebheru, tsamba kuvaHebheru chitsauko 7 pandima 13 nendima 14 shoko roupenyu rinoti, nokuti uyo unorehwa zvinhu izvi pamusoro pake wakanga ari worumwe rudzi rwakanga rusino munhu wakambobate basa paatari. Nokuti zvinoonekwa pachena kuti Ishe wedu wakabva kuna Judha pamusoro porudzi rwaMozisi haana kureva zvavaprista. Ishe Jesu vakanga vachibva murudzi rwaJudha uye haaimbova muprista pano pasi. Rudzi rwechiprista rudzi rwaRevhi. Uprista waifanira kushandurwa sezvo Kristu haana kubva kuna Revhi. Ndichapedzisa chitsauko chino muchidzidzo chinotevera kwanhasi nokuda kwenguva. Ndinogumira pano uye ndinotenda kuti chidzidzo chino chakubatsira. Ndinoda kukusiyira shoko rekuti muprista mumwe chete waungatenda maari ndiKristu Jesu. Tenda muna Jesu ugova neupenyu husingaperi. Ndinoti Mwari wekudenga akukomborerei.